Vataura pachitiko chekuparura urongwa uhwu nhasi pazuva reSunday China Day, mukuru weSunday vaSolomon Nyanongo vati Zimbabwe inotenga zvinhu zvakawanda kubva kuChina, asi vanhu vakawanda havazivi kuti zvinofamba sei kuti vatenge zvinhu zvakanaka zvichisvika muZimbabwe pasina matambudziko. Vati bhanga ravo rinoukama nemabhanga nemakambani eChina, uye izvi zvinobatsira kuti makambani emuZimbabwe arerukirwe nekutenga zvinhu kubva kuChina.
Kana munhu achida kuimporta kubva kuChina, anongoya kuSunday Bank chinochikwanisa kuti achikwanise kutaurirana achioda zvinhu zvake.
Tabvunza vayanhongo kuti sei urongwa hwavo hwakanangana neChina, vakati China ine ukama hwakasimba neZimbabwe, uye makambani eChina akawanda ari kusima mari dzavo muZimbabwe. Mushandi mukuru musangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Amai Sekai Kuvarika, vati urongwa hwaparurwa nhasi hwakakosha nekuti hunobudisa pachena zvese zvinodiwa kuti makambani akwanise kutenga zvinhu kubva kuChina.
Zvinoita kuti vanhu vasise kuti waro wekuisa maimports unotangira pati, majudgment angadiwa ndepati, uye vonzwisisa kuti ikoko kuChina masupplier havangashanda nawo ndeapi, nekuti vangadii kuti vaedze kuona kuti vari kushanda nemasupplier ekuChina akatendeka.
Mukuru anoona nezveupfumi nemabhizinisi pamuzinda weChina muZimbabwe, vaWang Mingai, vatiwo makambani eChina akawanda ari kusima mari dzavo muZimbabwe, vakatiwo kutengesana pakati peChina neZimbabwe pakakwira gore rino kusvika pamabhiriyoni matatu emadhora mukati memwedzi mipfumbamwe yekutanga kwegore, kubva pabhiriyoni nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica gore rese rapfuura. Asi kunyange hazvo, vaMingai vataura mashoko aya masangano evashandi pamwe neveruzhinji munyika havasi kufara nemabatirwo anoitwa vashandi nemakambani eChina, vachiti akawanda vacho vanotyora kodzero dzevanhu nekusabhadhara vashandi mihoro yepamutemo pamwe nekusavapa zvekushandisa zvinokodzera pabasa. Makambani eChina ari kupomerwawo mhosva yekuchera zvicherwa zvakaita segoridhe munzizi, izvo zvisingabvumirwe nemutemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remakambani eChina ari muZimbabwe, sezvo mutevedzeri wemutungamiriri wesangano rinomirira makambani aya uye vari mutauri wesangano reChinese Enterprises in Zimbabwe, Mai Shanelu, vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti China ine nhoroondo yekubatsira vanhu vemuZimbabwe kutanga muna1963, apo nyika iyi yakatanga kubatsira bato reZANU-PF nezvombo zvekurwisa hurumende yeudzvanyiriri pamwe nekudzidzisa varwiri verusununguko muZimbabwe. Pari zvino China ndiyo nyika iri pamusoro pakuita bhizinisi muZimbabwe, zvikuru munyaya dzezvicherwa zvakaita selithium, platinum, gold nezvimwe. Gore rino rava rechitatu Sunday ichiita zuva reSunday China Day, apo inounganidza makambani emuZimbabwe neekuChina kuti azive nzira dzekuvandudza nekuzvidzana pamabhizinisi avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.